Chikamu chechina chabuda nasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chino ratiza makuronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. Va Angel, vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. Va Angel, pane zvimwe zvikamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabva Robert Mugabe, amai Grace Mugabe, vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhaumu Harare nhasi, gweta ravaAngel muzvinapfundo Madhuku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera, vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu ava zvavari kuda kuonera purezidendi hazvina kunaka, saka musati vaone purezidendi. Asi musavati ivo vasaona purezidendi, chingofambai navo munyatsonzwisisa kuti chii chavari kuda. Asi muchitodawo kuti mutongofeyafeya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita, tichidawo kuti tiprotekte zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi vezimbabwe, vanombosandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyama, hakusiri kwai vaitotaura vaitoronga zvekuti vabudise goridhe kubve kunze kwenyika.
Vamadhuku vatiwo kunyange vaAngel vachishanda nemutungamiri wenyika havashandi nemudzimai kana mhuri yavo.
Hatombozivi, vanga vachonditaurira kuti nditaure vanhu kuti hasati atombosangana nemudzimai wapurezidendi, uye haana kana mwana wemhuri yapurezidendi wakambosangana naye.
Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti donzvo reAl Jazeera nderekusvibisa vaAngel pamwe nemutungamiri wenyika nekuvatora semakoronyera anoita uori nekuburitsa goridhe munyika. Vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyura manyepo pamusoro pavaAngel pamadande mutande. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenhamo.
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa, imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana vemuZimbabwe, nekuti zvicherwa izvozvo hazvisi zvegavhumendi chete, ndezvemunhu wese.
Vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda. Vanoongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa, uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma.
Chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka, izvi hatizvitambiri, izvi hatizvibvumi. Ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumbamake dai achisumuka ati enough is enough.
Vatiwo paramende inofanirawo kutora matano
kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira, ngaichiragidza meno, ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action. Vana ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, iri kupi? Toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba.
Mumwe wavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya, vanhu venhengo yeZANU PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende, avo vanonzi navaAngel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika. Nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika, uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzo kubva kuhurumende. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri. Mutauri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.